zvichitevera kubviswa kwemari idzi pazvikwereti zvavanazvo. Vamwe vagari vatanga kubhadhara zvikwereti zvavo zvishoma nezvishoma vachivhurirwa mvura, dzimwe dzanga dzava nemakore dzavharwa. Guta reMasvingo mubhajeti yaro yegore rino ra2018 rakabuda nechisungo chekuti vagari havachasungirwi kubhadhara mari dzinobereka nezvikwereti zvavo kana kuti mainterest. Danho iri ratambirwa zvikuru nevagari avo vanonzi vatanga kuita chipatapata vachienda kukanzuri kunobhadhara zvikwereti zvavo, izvo zvavari kutaurirana nekanzuri kuti vanobhadhara zvishoma zvishoma kusvika vapedza. Vanenge vabvumirana kubhadhara mari idzi nekanzuru vari kubva vavhurirwa mvura kuti vashandise. Mumwe mugari vazororo makore vanoti vaive nechikwereti chakakura nenyaya yemainterest, asi paakabviswa vakatotanga kubhadhara vakavhurirwa mvura yavo iyo yakavharwa mugore ra2015.
Ndinowa kufara nezvakataura kanzuru, nekuti mukatarisawo chikwereti changu nandinacho changa chiri che1000 but nenyaya yemainterest changa chiri pa1500. But ndinoda kwokuti iko zvino vazobvisa mainterest aya tikaitawo payment plan, ndakwanisa kubhadharwa mari yangu 1000 yechikwereti zvakanaka zvichiendeka. Saka ndinowa kufara nezvatakaitwa nekanzuro izvi. Kubva patakaita panakanga ita pemirwa nekanzuro, akabva atoti vhura mvura yedu, takutoshandisa mvura is normal as munhu wese ane mvura mumba make.
Vanoona nezvekufambisa kwemabasa musangano rinomirira kodzero dzevagari reMasvingo United Residents and Ratepayers Alliance kana kuti MURA, amai Esther Nyambiya vanoti vanotambira danho iri nemufaro, asi vanoti kanzu inofanira kuongorora nyaya yezvikwereti zvemvura zvayakatemera vagari vainge vavharirwa mvura kwenguva yakareba.
Haisi tinozvitambira, tinoona zvakanaka kanzuro yateerera zvataichema kwemakore kuti mainterest charges aya anoita kuti burden pamaresidensi awande. Asi tanga tichiona kuti pane vamwewo vekuti vanenge vakavharirwa mvura kana muna 2015. Biri roramba richiuya richiratidza kunge iwe uri kushandisa mvura iyo yakavharwa, mita isiri kufamba. Tachikurudzirawo kuti vekanzuro pavabvisawo mainterest emvura idzodzi, vabva vangobvisawo macharges akaita seiwaya, nekuti munhu anenge achichajwa zvinhu zvaasina kumbobvira ashandisa, tinoona zvisina kutinakira semaresidents.
Kanzuro yeMasvingo yagaro chema nekuti kusabatwa kwezvikwereti zvemvura nevagari kwaitadzisa kuti iuyise mvura yakachena uye inokwanira vanhu muguta. Dzimba dzevakavharirwa mvura mudhorobha reMasvingo kwemakore mashoma apfuura dzinopfuura zviuru zvishanu uye dzichigara vanhu vanopfuurawo zviuru makumi maviri. Kanzera Ward 4 muMasvingo vaGodfrey Kuraone vati vanhu vazhinji vave kubhadhara vachivhurirwa mvura yavo mushure mekuita chibvumirano chokubhadhara zvikwereti chavo pashoma pashoma. Vakuraone vati havasati vava neuwandu hwedzimba dzakavhurirwa mvura kubva patanga chirongwa ichi.
Isu tinofara chose nekuona kupindura kwevanhu munyaya yatakataurirana yekubvisa maindres. Ndinoona vanhu vakuuya kuzobhadhara mvura kuratidza kuti ndechimwe chinhu changa chakavabata, changa chichivagunun'unisa kuti vagobhadhara mvura kukanzo. Ndiri kuona vakuuya kuzoita mapayment plans vachibhadhara mari yavo pashoma pashoma. Ndogona kusava nefiga rakakwana rekuti dzimba ingani, asi regai ndingoti dzakati kukumukei mbizhana, nokuti vanhu vanga vachiomerwa vachitadza kuomerwa. Saka naizvozvo taka tichivhara, asi takaona zvakakodzera kuti pange pane kutaurirana pakati pekanzuro nevagari. Kanzuro ichinzwisisa kuti vagari vanotambudzika nei, vagari ichinzwisisa kuti kanzuro vanotambudzika nei, kuti tisangane pakati.
Vagari muMasvingo pamwe nemapazi ehurumende ane chikwereti chekanzuru chinopfuura ma30 million emadhora, izvo kanzuru inoti zviri kuitadzisa kuitira vagari mabasa ainotarisirwa kuti iite. Ndakamirira Studio 7 kuMasvingo, ndini Gandri Maramba.